Vachipa humbo kukomiti ya Senate inoona nezverunyararo pamwe nekuchengetezwa kwevanhu maerano nematano avari kutora mukubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafasha munyika. Mukuru webazi iri vamadzudzo pawadyira vati kusvika nezuro chaiko vange vasina kana sendi zvaro rekubatsira vanhu ava. Vati bazi ravo range riri kuwana rubatsiro kubva kune mamwe mapazi ehurumende akaita semauto emuchadenga neepasi, mapurisa pamwe nemasangano akazvimiririra mukubatsira vanhu vari mumatambudziko. Vati dambudziko iri rakanyanya zvikuru munzvimbo dzakaita semuzarabani, Cholocho nechivi kunzvimbo dzakatenderedza dhamu reTokwe Mukosi.
What has been the budgetary allocation? As I said, up until yesterday, it was zero. However, we have been allocated by this year $450,000. My appeal to you is that it's too little for the tasks ahead.
Vati bazi rezvemari nezuro rakazova pazviuru makumano mune zvishanu zvemadhora, uye vati mari ichabatsira zvikuru sei pakutamisa mhuri mazana mana idzo dzine misha yakatsakatika kwachivi mushure mokunge mvura yawandisa kudarika zvainge zvakatarisirwa mudhamu reTokwe Mukosi. Vapa wadyira vati zvikopokopo zveair force pamwe nemasoja nezvikepe zvidiki vari kutobatsira vanhu kwachivi.
Air Force of Zimbabwe helicopters continue picking up people who are stranded. They are also providing early warning information to alert people to move away from the river courses, because as part of managing massive water that has filled the dam, there is a process of decanting water from the dam. They will be decanting at about 500 cubic meters per second. That water will be going downstream and it will cause some form of flooding down. So we are telling people to move away from the river course.
Vati hurumende yange ine urongwa hwekutamisa vanhu muzvikamu nezvikamu kusvikira panopera kuvakwa dhamu reTokwe Mukosi gore rinouya, asi vati vanhu vese vave kufanira kutamiswa pari zvino sezvo mvura iri kuwanda mudhamu, izvo zvange zvisina kutarisirwa.
So the dam is rising all the time. So all the mattresses that we were talking about are now haywire. No one is following the process anymore. People are now being marooned. They are now being literally their homes are drowning, submerged while they watch. And an SOS came that we needed to get people out, and the people had to go out. Meanwhile, the Department of Civil Protection, total revenue absolutely zero.
Asi vapa wadyira vati vamwe vevanhu ava vari kubatsirwa pari zvino vakapiwa mari yekuti vabve munzvimbo iyi kare, asi vakashandisa mari iyi ndokuramba kuita zvavainge vaudzwa. Vazivisa kuti nzvimbo yesipepa kuCholocho kune mafashamu zvekuti hakusi kufambika nedzimotokari, uye bazi ravo richishanda nemauto emuchadenga neepasi rakatotumira zvikopokopo nezvikepe zvidiki kunobatsira vanhu ikoko. Vatiwo kunyange hazvo pasina vanhu vakafa mumafashamu ariko pari zvino, pane vana vaviri chete vakatorwa nemvura murwizi Nzoumvunda rwainge rwakazara kumuzarabani. Vapa wadyira vati mvura zhinji iri kunaya yakaparadza zvikoro, makirinika, dzimba nezvimwe matunhu ose munyika. Vatiwo bazi ravo riri kutokumbira rubatsiro rwekugadzirisa zvinhu izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.